Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 19, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kumaresettlement areas tiri kuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwewo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kune vanhu iko.
Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti varugara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kumaruwa vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vari kure nenzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mugaro wekushurugwi kuMidlands vaGraham Kavi vati vari kunetsekana kuwana nhomba yepiri kuchipatara chiri pedyo nawe cheSamawande.
Vari kuitika nekuti kuti mavhakisi second dose inogonza haiko kana kuti second dose kana iriko first dose hakuna plus nyaya iriko nekuti mitsetso yacho vanhu vata vanonoka kutanga vozokasika kuma7 vanozotanga kushanda kana kuma10 ndopotanga kubaya vanhu.
Kuchipatara chetongogara chiri kushurugwi zvakare vamwe vanga vaendako vati vashayawo nhomba yepiri yeSinovac. Mumwe mugari wekushurugwi vaClopas Bunu vatiwo kumboshayikwa kwenhomba dzeCovid-19 kunoudza mwoyo sezvo vanhu vanenge vafamba mitunhu murefu kuenda kuzvipatara. VaBunu vatiwo dai hurumende yakwanisa kuisa vanhu vanofamba vachibaya vanhu mumisha yevanhu vachiti kwavanogara kune vanhu vakawanda vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvipatara. Patara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Avuya voze kwedu kunokwana furuza kuna vamwe vanhu vasingagoni kufamba. Zvichida kuti vanhu ivi vanokundikana nokuti kuti tisunge ngoro chaiyo pamwe kumbono iyi vanoda mari vengoro ivavo. Tichida muruyamuro chaigo kuti vamwe vanhu vanokundikana vayamurike. Kaite mamobile zvikuru ndoatoda.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinenge zvakanaka kana hurumende ikapinza vanhu mumisha vachibaya vagari nhomba yeCovid-19.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kumaresettlement areas tiri kuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavhaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavhaccines anga achiwanika kunogara vanhu uye vanhu vaya vanenge vakambobayiwa nhomba yekutanga vasazoitawo dambudziko rekuti vange vachizokwanisa kuwana nhomba yepiri. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwewo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kuikoko kune vamwe kune vanhu ikoko.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori we zveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vatiwo kana hurumende ikakwanisa kuswededza vanobaya kumisha inogara veruzhinji kusanganisira kumaruwa zvinogona kubatsira mukuwedzera uwandu hwevanobayiwa.
Apa vene mamobile clinics anoenda kumareserva chero mataundi chaimo achifamba achibaya vanhu pedyo nepadzimba dzavo vanhu varoda kubayo as inconvenience yokutsvaga nomba kwairi ndio inova wodza moyo. Ma second doses ari kunesa chaizvo. Munhu kana akabaiwa Sinopharm vaccine pakutanga, anofanira kubaiwa Sinopharm vaccine pa second dose. Dzimongova vanhu vari kuenda kuma vaccination centers odzonzi, nomba yako yakabaiwa iya pakutanga ezvino hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubasa rezveutano nezvenyaya iri kukurudzirwa hii, sezvo tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro pamwe nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti urongo wokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo kubva nhasi kusvika nemugovera ichange ichitambira nhomba yeSinopharm ine uwandu hwakasiyana-siyana, asi yese pamwe chete iri miriyoni nechidimbu. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevashanu uye vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevaseve kana kuti 121,498, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nezana nemakumi masere nemumwe. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamamiriyoni maviri nezviuru zana zvine makumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana matatu nemakumi mana nevatanhatu. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere nemazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 1,348,374. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo kuvhurwa kwekambani ichange ichigadzira mweya wekubatsira varwere kufema pamwe negas richashandiswa mudzimba nemaindustry kwamutare. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavasvika kwamutare vaMnangagwa vati urongwa hwekuti pange paine kambani yakadai wakagara huripo, asi kungoti kushayikwa kwemari ndiko kwange kwakamisa mabasa. Vachitaura kuchitsama chivatsigiri vavo vange vauya kuzovatambira, vaMnangagwa vati vanofara nekuti kambani yehurumende yeVerify Engineering inokwanisa kugadzira mweya unodiwa nevarwere zvikuru panguva ino yeCovid-19. vaMnangagwa vati kusimuka kwakaita kambani yemagasi iyi kunoratidza unyanzvi huri muvana veZimbabwe kana vachinge vawanirwa zvikwanisiro, sezvo basa iri rakaitwa nenguva pfupi kwazvo. Vati gasi richagadzirwa richakwanisa kushandiswa munyika uye kutengeswa zvakare kunze kwenyika. vaMnangagwa varumbidza vadzidzi vemunyika vakakwanisa kugadzira kambani yemagasi iyi vakati muzvikoro zvepamusoro muzere vanhu vane unyanzvi. Vachitaura nezvakaitika kuZambia uko vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo navaHakainde Hichilemba, vaMnangagwa vati izvi hazviitike muZimbabwe. semutauriri wa MDC Alliance mbuduno rima nikala ndiva David Panganai wa oza Studio 7 asikuti muromo wa ozare kuhiniru izimu
wapunza kutishii chawai chila momo ye Zimbabwe chawano funga kutiyo wakati zawa konao kupa jose chawaka vimbisa kwa wari wamilanga kwa nipatu rao rezanbivu yula utuwa kutishakache njeza kutishakatanga wendo rungu tunotifulenda voti yeni kusikira wacha misawa kustate house
mune mwonyaya wari kupomeru wa mosa yekuru urane kuitisa pangmiri manasika na anima kore gumine mana mshakabu memori machaya wa atitarami momberume au vaya zitivanunzi Evans momberume wana kukansa kumisiku wa pambiri ipe dare nasi sezo pachiri kuitu wa zingongororo ziko nakuti ndio ire zicho kwa diba babi mwana akazwaru kwa ane mshakabu mchuchisi mkuru wedu nurimani kalendri mamutare vatirivano mshikasira wau zaba tuwelewe na ukute wa momberume vacha misiku wa pambiri ipe dare mangwana mutawariri wema prisa assistant commissioner ponyati vati mapulisa akasunga wa momberume kui akashaya musi wa 15 chikunguru ndi ana machaya kwete momori machaya seza ita urwamu vanyati vati mapulisa ari kuda kusunga wa edimo machaya babave mshakavu ne mzime wavu shaima bika nye muswaye kudziviriza mapulisa kuita basarao ne mazomu waviri avavano nzi wakanyebira mapulisa paifirefeta nyaya iyi wanyati vati munu anonzi memori machaya mupenyu uye mwana sikana wa Ernest machaya vanova sekuru vemufim vabereki vemshakavu vari kupomeru kwa zvakare mhosva yekuru dza mwana sikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Gari vekumasvingo vanoti varogara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo sezvo zvinhu zvakawanda zvida magetsi kuti zvishande. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kupedzera maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani yesisa iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira. Mumwe mugari wemuhillside amai interest takaedza vanoti kutsvaka dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa cheprepaid meters.
Kuinda kwemagesi kwatotiomesera sevagari nokuti mwedzi uchipera indenge ndatotenga magesi amko mwedzi wose asi ozowanekwa magesi achita on and off kana kuti achinda nguva refu zvinozotidhurira nokuti gasi kuti uzotenga zvegasi wozotenga zvehuni neimwe bhajeti inenge yavako yatati tisina kurongera.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi. Mumwe muzvina bhizinisi akazvimiririra vakalebhu mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasera vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwemaawa anopfuura gumi.
Aiwa vamwana matiurayira basa redu zvenhu mungatiti magetsi anoenda every day for maawas kuda 13 hours samwe vatorera masei mhuri dzedu dzorera masei inini. Aiwa vamwana musadaro mhanu vanhu vezeza ngavatipetsi serio bosta takunyora pa business ready izvo rokuweredha ungaweredha sei usina magetsi generator ungarwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo.
Mukuru webasa muhofisi yeConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vadhumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi.
Tengi tushishikana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevezesa varivo vanotipa magetsi tikona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa kuti right of information hatisi tinatsoipiwa zvakakwana kutizive kuti magetsi achaenda rini musi upi nguva dzipi vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi kuitira kuti tigadzirire netigare taziva uyezve tikona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti ndeadha ishu inotinetsa isusu ndeyekuti maissues of compensation anoenda magetsi pasina mawarning maelectronic gadgets especially muzimbomo anodamagic saka maconsumers anenge akukomplaina nawo kuti anozovabhadhara compensation kumadamaged electrical goods ndiani.
Panoona nezvekufambisa kwemabasa musangano romirira vagari remasvingo United Distance and Repairs Alliance kana kuti mura muzvare rumbidza emagrupi ravanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remutii ikoko kunopombwa mvura.
Isu sevagari kudzimwa kwemagetsi kuri kutiafekta kuri kunyingidza kodzero dzedu Vanye kuti kuno pompwa mvura kana kusina magetsi, mvura ichasviki kwatiri vagari. Toita zuva rese tisina mvura. Zvagare rinobunikidzawo kodzero dzemadzimai semaresidence. Nokuti ndo vachange vachikwira mumakomo vachitsvagana nehuni nenguva dzinenge dzisingaiti, izvo zvinozokonzera kuabhuza kwemwanasikana.
Mutauriri wekambani yemagetsi munyika, Muzvare Piska Utete, vakaudza Studio 7 kuti itumire mubvunzo yavo patsamba mbozha asi havasati vapindura. Gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vaisakwanisa kutaura nekuti vaiva pamusangano pane ruzha, vakati Studio 7 izovafonera vapedza asi vakange vasadaire nhare yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusikanganisa kubika mudzimba chete asi kukanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva, izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira Studio 7 nemasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti matanho ari kutorwa nenyika dzakapfuma ekuti vanhu vakabayiwa nhomba kare vabayiwe imwe nhomba achavhiringidza urongwa hwekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika dzemuAfrica. America, France neGermany ndedzimwe nyika dzakapfuma dziri kuronga kuti vanhu vadzo vabayiwe zvakare nhomba yeCovid-19. Mapurisa emuguta guru reAmerica reWashington DC ari kuferefeta mashoko ekuti pane zvombo zvinogona kuputiswa zvawanikwa mumotokari yakamira pedyo neLibrary of Congress paCapitol Hill. Sangano reAssociated Press rinoti vanhu vabviswa muzvivakwa zvakatenderedza nzvimbo iyi. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neZANU-PF zvichitevera sarudzo dzemuZambia dzakakundwa nebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development kana kuti UPNDP. Mutungamiri webato iri vaHakainde Hichilema vanonzi vanodyidzana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza vaHichilema nemusi wechipiri, vacharamba vakabva vanyora mashoko padandemutande ravo reTwitter apo pavanozviti @jamwanda2 vachiti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzorega vachamisa vachitungamira nyika kunyange vakakunda musarudzo. VaHichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare paTwitter kuti vaive mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamufananidzo vaina vachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa kuchamhembe kweAfrica. Nhasi vacharamba vanga vachienderera mberi paTwitter nemashoko avo ekutaura zvehondo pamberi pesarudzo dza2023 nekunyomba vachamisa. Vange havo vave kuda kuzvichenura vachiti vakarwa hondo vave kuunza budiriro munyika nekudaro hapana anozovhotera vachamisa. Asi vamunangagwa vaudzawo vanhu kwamutare kuti zvakaitika kuZambia hazvisi zvakaitika muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye murongi wemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChibaya.
Vanhu vakara hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere, nyika yeZimbabwe ive neone man one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia zvokuti izvo vanga vari pa vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu ndadyiwa maelection ndombozorora, ndo zvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndo vane simba rekugadza vatungamiri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndeyevanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yeZANU. Saka mashoko avo kuvhundidzira aiwa haashandi. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vaChamisa tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi, ndivabatsire imi Chibaya nelecture ndiri kuvapa yemahara kuti aiwa varwe rusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke, tinovaremekedza uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato rezano, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndoda kudokurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayuti edu ngaazive kuti hurumende ichauya mangwana ndo vachaisarudza simba rumaoko mavo. Ngavaende vandorejesa kuvhota, varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tenzi.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Kana munhu achitaura kuti Zipura nezano raisiyo yakarwira nyika inoyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kutipa independence? Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe. Vana vakafira nyika inoyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidency inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Hamuziva here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita muno muka democracy, and the elections are not like Coca-Cola. Hatesti zvakafanana, they don't test the same ka zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikahwina, opposition yemuZimbabwe ndeichahwinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu. Saka mogoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedivi ripi, zvinogumira ikoko, zviperera ikoko. Kana vachiti chamisa achatonga tichangoona kamuna 2023 macho. Ine kuti isu tiri kuziva tika vamunangagwa ndo anenge vari muzvo. Havana kwavari kumboenda, hatisi kumhanya, hatina patiri kumhanyira isu. Tichirimo muMazimba umu nokuti tiri kushanda, uye musangano wedu wakaberekwa navanhu nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana klu yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyirira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika muno ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimate crisis. Nokudawo kuti kosarudzo muna 2018 hazina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomaona sei, ekuti vachamisa havazobvumidza kutungamirira nyika ino nemao veterans. So mhinduro iripo ndeyekuti isu nemao veterans todourirana chaizvo, uye zvakare ndo vachange vachitori mberi kuti vange vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF ndovachavhotera zvavamunangagwa zvekare. Izvi zviri pachena, hazvimbodi zvekuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari yekutsvaka mazishoko mpinyi yechishona yekuda kufadza vanhu. Hatina nguva iyoyo. Vamunangagwa vachahwina musarudzo za2023 nokuda kwokuti vazadzikisisa donzvo ravakawirirana nevana vemuZimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu. Tichagadzira migwagwa, migwagwa iri kugadzirwa. Tichagadzira indastri yedu kuti muve nemabasa, mabasa nemaindastri ari kugadzirwa. All those things are happening.
Mukuru mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaAmos Chibaya, murongi wemabasa mubato reMDC Alliance. Vanga vachitaura vari parunare muGweru. Bazi redzidzo yepasi rakabatana neUNICEF rukurudzira vose vakasiyira chikoro panzira nezvikonzero zvakasiyana-siyana kuti vadzokere kunopedza zvidzidzo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzidzo iri mudunhu reMashonaland West riri kufamba matunhu madiki ose richikweza vana vose vane zera rekuenda kuchikoro asi vasaende kuchikoro kuti vanyorese kudzokera kuchikoro pachavhurwa zvikoro. Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu reMashonaland West vaGabriel Muma vati vari kudaidzira vana vakatadza kuenderera mberi nedzidzo kuti vadzokere muzvikoro kana vachida kupedzisa zvidzidzo zvavo. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati zvavari kuita izvi vagara vachingozviita nguva dzose. Vandoro vati chirongwa ichi chiri kubatanidzawo vose vakakanganiswa kuenderera mberi nechikoro nepamusana pedenda reCOVID-19.
Danho iri tagara tichingoritora angori maprograms atagara tine tinawe kuti tinokurudzira kuti vana vari mumacommunity vachiri kuenda kusikoro vaende kusikoro aizvizvi zvekutanga maybe zvizvi makunyanya kuzviona nenyaya yekuti kune covid yazoita kuti vamwe vana vakati wandei vasaita shungu nechikoro asi tagara tichipinda mumacommunities ari rural and remote tichikurudzira kuti vana vese vadzokere kuchikoro nevaya vanenge vasina kupedza kuda due to my early marriages or any other circumstances kuti vaarambe vachidzokera kuchikoro.
Mutauriri webazi reZimbabwe Teachers Association vaWilson Taderera vati chirongwa ichi chakanaka sezvo vana ava vanga vachisaririra kumashure zvikuru.
Vangava vana vakamira nokuda kwokushayirwa mari, kukasira kuroorwa kana kuita pamuviri. Vangave vana vanorarama nourema. Ivava ndivo vana vatingati vanga vachisarira zvikuru munyaya dzedzidzo. Isu sevarayiridzi tinoti pamberi nazvo uye izvi zviri mubumbiro repasi rose rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana yokuti vana vose vaende kuchikoro pasina kusarura.
Mutungamiri wemagamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vatiwo chirongwa ichi chakanaka asi vachitiwo nyaya haisi yekushaya mari yechikoro chete asi zvimwe zvikwanisiro zvakaita sekudya nhumbi dzechikoro pamwe nemari dzebvunzo.
Kukurudzira kwemuromo chete kungoti uyai uyai tisina kugadzirisa zvinhu zvinogona kunge zvichivatarisa kudzoka kuchikoro hapana zvakawanda zvatinenge tati taita. Tikatarisa vana vazhinji nenyaya yekuti vari kushaya maincomes vari kusvika pakuti havachakwanisi kudzokera kuchikoro kwete kuti havachidi chikoro vanochida.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavasira zvou vati urongwa huri kuita hurumende hauna kujeka sezvo ivo nevamwe vasiri kuziva zviri kuitwa asi vaine chekuita nedzidzo munyika.
Dambudziko guru ratinaro kuita zvinhu zvisina kujeka. Zvingava zvakanaka kuti dei zvaizikama zvakagarirwa pasi vanhu vakataurirana. Toziva kuti kana zvichiitika kuurungwe zviri kuitisawo kwachienda mbuya, zviri kuitika kuberekwa, zviri kuitawo kukai. So that tinoziva kuti chine chatinoita ichi tinoita chinhu chimwe chete.
Asi vandoro vati dambudziko riripo nevamiriri vevadzidzisi nderekuti ivo vakuru vacho ndivo vanenge vachida kupinda muzvirongwa izvi.
Chinonetsa ndechekuti pamunotaura nemaunion leaders ndivo vanenge vachida kunge varipo ivo maleaders acho. Tinenge titori neunion member wiza wezimta wepituz weatuz anenge aripo chena naye mumacommunity outreach program dekai. Asi chinozonetsa ndechekuti vari kumusorosoro kwacho maleaders acho ndivo vari kuda kunge varipo.
Vandoro vati pari zvino havasati vave kuziva kuti vakapiwa mari neunicef uye havasati vapiwa uwandu hwevana vakasiyira chikoro panzira kubva kumatunhu ose munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti vari kugara vasina magetsi nguva zhinji, izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
kwekuisikati.